manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi nenguva dza 7 musi wemuvhuro ndira 7 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tisu sevashandisa zvongo tachisungote kuti kubva mangwana varayiridzi vanenge vachienda kubasa 2 days pasvondo rega rega.
Mapurisa nhasi ambosunga vatungamiri vesangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ukowo mamwe masangano evarayiridzi achiti ari kutanga kuratidzira panovhurwa zvikoro.
Izve kuAmerica izvo ngatitosiyanai nazvo, hazvisi kuzoitika. Hakuna mushanda anobhadharwa nemari yekuAmerica, nokuti mari yacho hapana. Hakusi kuti hurumende irikungoomesa musoro, mari yacho hapana.
Hurumende inoramba yakatsika madziro ichiti haisi kuzobhadhara vashandi nedhora rekuAmerica sezviri kudiwa nevamwe vari kuramwa mabasa. Zvinhu hazvinawo kumira zvakanaka muzvipatara, kunyange hazvo hurumende iri kuti vamwe vana chiremba vatanga kudzokera kumabasa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo makurukota ehurumende anosanganisira vakafanobata gurukota rezvevashandi vaJulai Moyo vanga vachiita musangano nevamwe vatungamiri vemasangano evarayiridzi vari muhurumende vari pasi peApex Council. Mapurisa ambosunga vatungamiri vesangano rerimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vanga vachiratidzira paAfrica Unity Square muHarare vachiti havasi kufara nemari dzavo dzemuoro apo zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa mangwana. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri weATUZ vaObert Masaraure nedzimwe nhengosere dzesangano ravo vambochengetedzwa kwechinguvana nemapurisa nhasi mushure mekusungwa kwavaitwa vachida kutanga kuratidzira paAfrica Unity Square. VaMasaraure vaudza Studio 7 vari pakamba yeHarare Central kuti kunyange hurumende ikavasunga havasi kuzodzokera shure panyaya yekurwira kuti vadzidzisi vabhadharwe nemari yekunze pamwe nekupiwa zvimwe zvikwanisiro zvinoita kuti vaite basa ravo nemazvo.
Hapana mhosva yatatitapiwa. Asi tinofara kuti vamwe vatungamiriri vedu vaenda kumanegotiations varimo vachitaura nehurumende kuti mari yatinoda maUnited States dollars. Kusungwa kwedu kana kusasungwa kwedu hakusi kuzotidzosa kumashure pahondo yatinayo yekurwira kuti mushandi wega wega atambirewo mari inotenga vakwanise kutengera vana vavo zvinokwana vaikwanise kubhadhara kuzvipatara nekuzvikoro.
Pavaregedzwa nemapurisa pasina mhosva yavapomerwa zvichitevera kupindira kwaita magweta avo, vaMasaraure nevamwe vavo vabva vaenda kunoratidzira pamahofisi egurukota rezvemari muzvinafundo muTulincuve vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro vachiti havasi kuzoenda kumabasa panovhurwa zvikoro mangwana. Zvichakadai, masangano ese anomirira vashandi vehurumende aita musangano negurukota rezvevashandi vaJulai Moyo achida kuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari asi hapana chinobatika chabuda mumusangano uyu. Mutevedzeri wemunyori mukuru muApex Council vaGibson Mushangu vaudza Studio 7 mushure memusangano wavo kuti hurumende yati haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze.
Hurumende iyo yanyatsa kutsidza muchokwadi chayo chizhinji
ya beja kuti haikwanisi kuti badala mari yekunze semuhoro wedu. Chishuvire chedu ne position yedu zvicharamba zvingori izvozvo donzvedo kuti mari yedu kuti titege kuti nhasi yowe uya tiite mumwe musangano kuno yowe mari haichatengi garai matitendera kuti titambire nemari yekunze donzvo redu richaramba riri rimwe chete.
Vamushangu vati sevashandi vehurumende havasi kuzoramwa mabasa pari zvino kunyange hazvo vati vashandi vazhinji vanogona kutadza kuenda kumabasa sezvo vaine mari isingavakwanire kuti vakwire mabhazi kuenda kumabasa pamwe nekuraramisa mhuri dzavo. Vamushangu vati vave kutarisira kuti nhuna dzavo dzichagadziriswa mumusangano wenational joint negotiating council wakatarisirwa kuitwa munguva pfupi iri kutevera.
Hatingati tatina kuwirira nokuti musangano uyu wanga usiri wokubuda netsidziro kana kuti decision wanga uri wokugadzirira kuti tichienda zvino kuNJNC uko kwata kuchinotarisira kuchinochisangana nevamiri vehurumende nevamiri vevashandi takuchikurukura nyaya iyi zvisere.
Hatina kukwanisa kutaura navamoyo mushure memusangano wavaita nevemasangano anomirira vashandi vehurumende kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abatawo munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe avapindawo musangano nemakurukota ehurumende.
Musangano wataita nehurumende hauna chikuru chawaburitsa, asi kuti kuda pachena kuti sevarairidzi zvatati tichema nazvo hurumende haina kumboditeerera zvatati tichitaura. Ende vangotiudza kuti isu tofanira kuti vachatedzera mumusangano zvakare. Zvinoreva izvo kuti isusu sevashandi tazonge tachisungo chekuti kubva mangwana varayiridzi vanenge vachienda kubasa 2 days pasvondo rega rega. Asi tapa zvigata zvakare government notice yekuti tavati in 14 days kana zvichema zvedu zvina kugadziriswa tachaitika strike chaiyo chaiyo. Nepamusana pekuti tikuti hatigoni kuenda kubasa nokudzenzvedu haana kugadziriswa.
Musangano uyu wanzi uchaitwa rini?
Musangano uyu wanzi uchaitwa ini minute, asi makunga ari kuti musangano uyu unenge uri kunzi uchatodaidzirwa mangwana chaiwo nekuti ndaitipo ihombe zvichemo zvedu hazvina kugadziriswa. Ende zvichemo zvatinazvo zvichemo zviri genuine, zviri kuratidza kuti vashandi vari kuchuchumwa zvakanyanya nekuti havana mari yekuenda kumabasa, havana mari yekuchengeta mhuri, havana mari yekuendesa vana vavo kuzvikura, havana mari yekutenga uniform, havana mari dzekubhadhara rent plus, havatorina mari yekukwira bhazi kuchiura kumabasa kwacho kwavakabva.
Matimoenda kubasa mazuva maviri pavhiki, motangidza rini izvi?
Zviri kutotanga mangwana. Kuti mangwana ngoenda kubasa vana unonyoresa kubva ipapo utodecida kuti 2 days dzako unoya rino wozodzoka rini kubasa.
Kana zvikashaya basa moita sei?
Ndiriko ndozoti kana zvashaya basa within 14 days kwakuchitika strike chaiyo yekuti varayiridzi vese vakutogara kudzimba kana kuti tichanomacha kana kuti tichazozvidhisaidha after 14 days.
Izvi ndezvamasangano anomirira vadzidzisi ese here kana kuti PTUZ chete?
Ndezvemasangano ese ari 16 ari munhaurirano nehurumende. Ese masibuzikobuzi associations nemaunions ndozvichimiro chatatora izvozvo.
Pazvichemo zvenyu zvese hapana kana chimwe chete chamboti chigadziriswe nehurumende?
Pane zvichemo zvimwe zvatanga tichitaura zvekuti vashandi vari kutadza kuenda kune vakadzi vavo kana kune varume vavo, izvo vati vari kuzvigadzirisa. Zvimwe zvacho zvichemo zvekuti hazvinidzi mari, nyaya dzehousing vati vatadzitarisa vodziongorora zvakare.
Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare natanonoka wande weStudio 7 muHarare. Zvichakadaro, vamwe vabereki masvingo vari kuchema-chema kuti mitengo yemabhuku nezvimwe zvikwanisiro zvedzidzo zvakwira zvakanyanya zvapa kuti vashaye kana zano rekuita. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vabereki vanga vachiita chipata-pata kutengera vana vavo mabhuku, bhutsu, yunifomu nezvimwe zvikwanisiro asi vachinyunyutira zvikuru nenyaya yekudhura kwazviri kuita. Vachitaura neStudio 7, amai Sungano Zvarebwa naShe vanoti mabhuku evana ekunyorera awedzerwa mutengo zvakanyanyisa.
Chanyanya kutishungurudza mabhuku ekunyorera evana. Kudhara taitenga peki ichiita $75, asi iye zvino bhuku rimwe chete rokunyorera ndo riri kuita $75, riri 72 pages. Makwaya 1, kwaya 2, kwaya 3, kwaya anda $7, $10, $5 rimwe chete bhuku rinonyorerwa richipera. Hatizi kuti tingaita sei asi tapinda pakaoma nenyaya yemabhuku. zvinhu zvachona zvese neuniform. Ipapa uniform ndatotadza kutenga uniform yemwana yaimbeta $40 asi nhasi ndanzi $180.
Mumwe womubereki vaadlife tangai vanoti hurumende inofanira kuita kuti zvinhu zvisakwire zvakanyanya munyika, kusanganisira zvinodiwa kuzvikoro kuti vana vadzidze zvakanaka.
Hurumende yakuregera zvinhu zvingoramba zvichingoshata vakangonyarara. Izvizvo vana vanoenda vasina zvinhu zvakakwana kuchikoro nenhau yekuti hatisi togona kumatenga mabhuku. Vamwe vane mapasipoti avo kudandoanda kunotenga vana nasouth, asi unenge uchingoona futi zvakaoma nokuti vachada kutenga maranzi. Foreign currency munyika hamuna zvinhu zvacho, maranzi acho atokwira futi mutengo.
Vamwe vabereki vanoti vave kutoenda kunotenga mabhuku kunyika dzakapoteredza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa uko kwakachipa, vozotengeserawo vanhu pamusika mutema nemitengo iri pasi peyemuzvitoro. Amai Sabina Chikwangwani vanoti kunyange vari kundotora mabhuku kuSouth Africa, bhizimusi ravo harisi kufamba nekuti vanhu havana mari dzekutenga nenyaya yeurombo.
Tinoenda kumesina tachinja randirani rechidhura kuti mari yacho ndakatoti yechandochajai itori shoma panaifanira kuti ndichaji, nenyaya yekuti randi rakakwirisa ini handitorina profit, asi ndakungotengesa ngoti ndingodzosa mari yangu ndiwane kuti ndobhadhara vana school fees.
Vezvitoro zvinotengesa mabhuku evana vechikoro vataura neStudio 7 asi vakaramba kudomwa mazita avo, vati vakakwidza mutengo nekuti mabhuku avo vari kuatenga kunze kwenyika nemari yekunze, sezvo munyika makambani anogadzira mabhuku ari mashoma. Vana vekumabhoarding makawanda vatanga kuenda kuzvikoro nhasi kuti vanotanga kotoro yavo yekutanga. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Sangano Repassengers Association of Zimbabwe rinoti ratanga kutaura nevakuru vezvikoro pamusoro pemabhazi nemotokari anoshandiswa kutakura vana vechikoro vachienda kana kubva kuzvikoro kuti dzive dzakakodzera kuita basa iri. Mutungamiri wesangano iri vatafadzwa Goliath vaudza Studio 7 kuti kodzero dzevana vechikoro dziri kutyorwa mukuenda kwavo kuchikoro nekudzoka, sezvo vachimanikidzwa kukwira mabhazi kana motokari asina kukodzera kuti ange achifamba mumigwagwa. Mamwe acho anonzi haana tsamba dzekuti vanhu vakakuvara varipwe kana kuti mainsurance. VaGoliath vati vari kushanda nemapurisa mune zvese zvavari kuita. Ngatinzwei hurukuru yavaita Natanonoka Wande weStudio 7.
Isu seSangano rePassenger Association of Zimbabwe taona zvakakodzera kuti tidzidzise zvikoro zvemabhoarding nezvikoro zviri zvemabhoarding nemacreche kuti vagare vakadzivirira tsaona nokutora passenger insurance cover kana vaine mabhazi. Kana vasina mabhazi zvakare vanofanira kuhaya motokari dzine passenger liability cover kuti kana paitika tsaona vana vanokwanisa kunge vachibatsirwa. Tikukurudzira kuti zvikoro zvive netransport policy kuti vana vanotakurwa sei vachienda kuvakuru, vanofanira kutakurwa nemotokari dzakaita sei kwavanenge vachifamba.
Mati mataurawo here nevakuru vakuru vezvikoro nenyaya iyi?
Isu Sangano rePassenger Association tikuedza kutaura nevakuru vezvikoro, tikuedza kuti tiazenge tichitaura naMinister of Education tichivaonesa kuti vana vari kumbonyikidzwa tikupinda mumachechi nezvikoro tichidzidzisa vanhu nenyaya iyoyo kuti kana vachihaya motikari zvivi zvavanotarisira kuti vave netransport policy. Tinge zvikoro gore rine idonzvo redu kuti tinge tichidzidzisa vakuru vezvikoro neministri yacho kuti zvinhu zvatinotarisira kunge vainazvo nenyaya yetransport policy kuti chikoro chega chega nyangwe tine bhasi tinofanira tine transport police, nyangwe tisina bhasi tinofanira kunge tine transport police.
Mapurisa mamboti mataurawo here navo nenyaya iyi?
Mapurisa togara vanogara vachitisedza mastakeholders meeting yavo, tinovaonesa nyaya idzodzi kuti vanofanira kunge vachiitawo basa ravo vachibvisa motikari dzakadaro pamugwagwa vachibatsirwa nevid. Mameetings ese avari kuita vanototishedza vachitotiisiwo input. Asi chimwe chichatiri kukumbirawo zvakare kuhurumende, kuministry of transport, home affairs nelocal government inyaya yatinoti carrying capacity kuti vanhu vari kukwira motikari vakawandisa kupfurikidza mwero wevanofanira kunge vachipinda motikari vati vachitakurwa.
Awanga ari mutungamiri wesangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare naTanunuka Wande weStudio 7. Vamwe vashandi vemigodhi vanoti vave kubatana nevarairidzi nana chiremba nevamwe vashandi mukuchema nerekuti vatambiriswe mari dzavo dzemihoro nemari yekuAmerica. Vanoti mari dzavanotambira dzinofanira kuenzaniswa nedzinotambirwa nevamwe vashandi vemigodhi kune dzimwe nyika dzakakomberedza Zimbabwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWalter Chidhakwa kuti tinzwe divi ravo nezvenyaya iyi. Asi munyori mukuru wesangano reMinerals Workers Union vaJustice Chinema vanoti vashandi vemugodhi havasi kubhadharwa zvakanaka chero hazvo indastri yavo iri kuunza mari yakawanda yekunze. Ivans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reCenter for National Resource Governance vaFarai Maguhu kuti tinzwewo maonero avo.
Mining sector yemuZimbabwe inzvimbo iri kuti modern day slavery. Vanhu vari kushandiswa senhapwa nekuti chiri kuitika kumaini ndechekuti panoitwa madeals kana kuti panopiwa malicense ekumaina panonegotiatwa ipapo ndo pari kuitwa ipapo whereby vatungamiri vedu vehurumende vari kunegotiata nema foreign mining syndicates vano receive ma bribes. Va receive ma bribe iwao say you are free to do whatever you want, I will protect you. Saka muchiona kuti vashandi vakada kuti varatidzire kuma mine vanounzirwa mapurisa, vanounzirwa ma CIO, vanoitirwa sei iye kuti mining sector in Zimbabwe it's benefiting my individuals, not the country.
Ivo vema mining ava kana vari kutengesa zvicherwa izvi kunze kwenyika uko nemari dzekunze ma US dollars, chinozoita kuti vatadze kutambirisa vashandi nema US dollars chii?
Hurumende inoziva kuti hakuna ma minerals anotengeswa nebond kana ne RTGS. Ma minerals ese anotengeswa ne US dollar. And as a result, they protect the mining companies. Inini, the organization I work with, we are trying to mobilize our shandi nema communities to resist super exploitation. And what happens? Pese pavanonzwa kuti community yakati iri kuda kuita rise kana kuti iri kuda kuita demonstrate, ma community organizers vanodaidzwa ne the CIO ne the provincial joint operations command. Vanopiwa ma threats kuti we are going to kill you kana makangozviita izvozvo. Saka that's why mining in Zimbabwe is a waste of time, it's a waste of life, it's a waste of resources because it's benefiting a few individuals.
Avanga ari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunare kwaMutare naIvan Zininga weStudio 7. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvange zvaenda kuZimbabwe pazororo regore dzvachibva kuSouth Africa zvinoti zvakazvionera zvega pamunosefodya kuti zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika munyaya dzezveupfumi. Mo Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
South Africa iyo ine vanhu vakawanda vanobva kuZimbabwe yazarura makambani ayo mazhinji nasi mushure mekupera kwezororo. Asi dzimwe mhuri dzeZimbabwe dzakange dzashanya kumusha dzinosanganisira avo vakange vava nemakore anopfuura maviri zvichienda mberi vasati vadzokera kumusha dzinoti dzakashamisika nemamiriro ezvinhu kumusha. VaHarry Pillay avo vakange vave nemakore mana vasati vambotsika gumbo ravo kumusha vanoti hurumende inofanira kugadzirisa mamiriro ezvinhu nechimbi chimbi sezvo nyika yave kuenda kumawere.
Pandakaenda kuChristmas nekuNew Year zvandakaona zvinorwadza, migwagwa yaparara, zvinhu zvekudya zvinodhura, mari iri kushayikwa, mota dziri kukwidza mari yetransport.
Vapangana ichuma avo vange vave nemakore matatu vasati vadzokerawo kumusha vanoti gore rino ivo nemudzimai wavo vachashanda nesimba kuitira kuti vagone kubatsira hama neshamwari dzavo dziri kumusha idzo dzaomerwa neupenyu.
Rafara zukuru kusangana ni hamanesha mwari kumusha. Shure mamakure matatu. Sati ndatoka kumusha. Asi dambu zikorangu randika wana kumusha ikokoku. Jina zuna kumbomila musha. So kutu urumende tinofano wana zuguita. Saka njashanda nesimba korerino. Kutinjezo kubazira hamanesha mwari tiri kumusha.
Kunyange hazo vabatsira igondo vakafara kusangana nevadikani vavo mushure imengu warefu. Vanoti havana kufadzwa nechipitipiti chavakasangana nacho pakuenda nekudzoka pamugano weZimbabwe neSouth Africa paBike Bridge. Kunyanya kudivi rekuZimbabwe.
Takaenda kumusha zvakanaka hedu. Asi dambudziko ratakaita pakuenda kwedu kumusha especially ranga riri paborder. Nenyaya yekuti paborder pacho vanhu vacho vanoita fanike vari kuforcewa kuti vaite basa ravo. Takasvika tikagara maybe 7 to 8 hours tichindira mupepa edu kuti tinosanganawo nemhuri tine mazuva mashoma atinenge tapiwa kuno kwatinoshanda kuSouth Africa. Saka ipapo tokumbira kuti hurumende yedu igore kugadzirisawo kuti pave nefast track especially kana ari maholiday akafanana neadisember.
Vamwewo vanoti vane hama dzavo dzakawanda dzakakundikana kudzoka kuSouth Africa mushure mekunge dzadzorwa pamugano wedivi reSouth Africa nekuda kwekuti magwaro avo ekufambisa akange asina kumira zvakanaka. Va Mike Ndlovu vanoti vashandi vepamugano uyu vakange vachipomera vanhu vakawanda mhosva yekushandisa magwaro emuSouth Africa avakawana zvisiri pamutemo.
Vakurwadziwa stereki nekushungurudzwa kwavachiitwa maZimbabwenzi paborder. Avo vakaenda kumusha for holiday vakudzoka kwakutorerwa mapasipoti iwo vangasenzesa maSouth African documents. Saka vamwe vacho vakabva vadhipotwa ipapo vakadzokera kumareserva.
VeStudio 7 havana kukwanisa kunzwa divi rebazi rinoona nezvemukati meSouth Africa sezvo vanobvumizwa kutaura nezvazvo vachiri pazororo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Mujoma.
Zvino hazvina kugadzikana muGabon uko mauto anonzi amboedza kuda kupidigura mutungamiri wenyika iyi vaAli Bongo avo vari kurwara nechirwere chikoma mutezo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mauto aya anga achida kuedzesera kuita zvakaitwa kuZimbabwe vachiita yavari kuti restore democracy. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvechiuto Dr. Martin Rupia kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika kuGabon.
Zvatiri kuona kuGabon zvakada kufanana nezviri kuTogo. Patinoona madzibaba akatora masimba kuma 1960s voronga ivo kuti pavanozoshaya kana kuti pavanozobuda muofisi kunotorwa nemwana. Ukatarisa kuTogo, ukatarisa kuGabon, Eyadema na Omabongo vakasiya vana vavo muofisi. Vana vavo vave muofisi kupfuura ma two terms anotaurwa nemaconstitutions aya. Naivo vanenge vari kuronga kuti hama dzavo dzikotora pavanorwara kana kuti pavanogona kuzofa. So muGabon Bongo akarwara ari kuSaudi Arabia, iye zvino izvi ari kuMorocco angaita chirwere chemwoyo. Constitution yaiti dai paanorwara ipapo mutungamiri weparliament aifanira kutora masimba voita 45 days mazuva makumi mana nemashanu voita mamwe maelections kuti umwe leader auye. Iye zvino leader ari kuGabon uyu anga ari commissioner yeAfrican Union Dr. Jean Ping atadza iye kutora masimba kana kuti aite mumwe anogona kupinda muparliament nekuti vadzima zvinofanira kunge zvichiitika paconstitution.
Asi tichitarisa izvo zviri kuitika muGabon, pane zvingaenzaniswa here nezvakaitika muZimbabwe muna mbudzi gore rapera panyaya yekuti mauto anopindura munyaya dzezvematongerwo enyika?
Maonero angu example yatiri kuona kuGabon yakafananisa nezviri kuTogo kana kuti zvataakuona kuSudan kuKhartoum, zvekuti madzibaba ndiwo anenge ari kutonga ozoisa vana. Asi kana tichitarisa muAfrica mese nyaya dzemamilitary kui dzakati wandei. Asi ini kana ndichitarisa example iri padyo padyo nezviri kuGabon ndeyeTogo yandiri kutaura yaLome, mwana waEyadema anonzi Farah Eyadema akatora baba vake vafa.
Nyanzvi munyaya dzezveuto Dr. Martin Rupia vari parunare kuSouth Africa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anodzivirira mhirizhonga nezuro akakanda utsi unokatyidza kuvanhu vairatidzira kuti mutungamiri wenyika yeSudan vaOmar al-Bashir vasiye basa. Kuratidzira uku kwave nemasvondo matatu. Uye kuri kukonzerwa nevarairidzi vana chiremba mainjiniya nevamwe vari kuti havasi kufara nekudhura kuri kuita zvinhu munyika iyi. Amnesty International, sangano rinorwira kodzero dzevanhu, rinoti vanhu 30 nevanomwe vafa mukuratidzira kwakatanga muna zvita uku. Asi hurumende inoti kwafa vanhu 10 chete. Misangano yakaitwa mukupera kwesvondo pakati pehofisi yemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nedare reCongress hapana chayakaburitsa zvo pakuti mamwe mapazi ehurumende enyika iyi aramba akavharwa. Vamwe vashandi vehurumende vanosvika zviuru mazana masere vanogona kutadza kubhadharwa mari dzavo nemusi wechishanu chino. Vamwe vashandi vanoshanda kunhandare dzendege vanonzi vave kuregedza kuenda kumabasa vachiti vari kurwara zvichifungidzirwa kuti kuratidzira kunyunyuta nekusapiwa mari dzemihoro vachishanda. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, nasi tirikutarisa mamiriro akaita zvino muzvipatara apo vana chiremba vapinda mumwedzi wePhiri vachiramwa mabasa. Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vamwe vana chiremba vatanga kudzokera kumabasa sekubvumirana kwavakaita nehurumende nemusi wechitatu. Mashoko aya ari kuuya panguva iyo vamwe vakuru vesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakaudza Studio 7 nezuro nanhasi kuti kuramwa mabasa kuri kuenderera mberi kunyange hazvo vari kuti vachiri kuita hurukuro pachezvavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMangwana.
Zviri kufamba chaizvo inde sensi yekuti kune vana chiremba vadzokera kubasa kuma mainly affected hospitals anga ariyo vana Mpilo, UBH, Parirenyatwa neHarare Central. Sekuziva kune pamungaita vazhinji mamwe mahospitals mazhinji anga asina kunyanya affectwa nemastrike. Saka kune vadzokera, vamwe havana kudzokera zvavo nhasi. But panguva dzatacheka dzacho dzata collect information nationally. Deadline yataka kutaurirana nawe yanga isati yakwana. Saka tozonyatsoona kuti zvakamira sei Mangwana. Takunyatsotora mafiga yakuseni nokuti inenge yato expire koko.
Asi semaziviro amuri kuita kana kunzwawo kwamuri kuita nhaurirano dzichiri kuenderera mberi here pakati pavana chiremba ava nehurumende, zvakamira sei?
Pari zvino hapana chokutaurira. Nhasi takasainirana musi weSaturday. Takasainirana ndiri umwe munhu wavanhu vanga vari musangano wacho kubva uchitanga kusvika upere. Tofunga takatanga kuma9 tikazopedza kuma6 manheru. Saka ndaitovapo zvaitaurana zvikataurana zvikapera. Saka tirambe tichingoita musangano kana tapedza tasainaka pa tinosaina tobva tatapedza. Saka takapedza. Chasara ndechekuti hurumende izadzikise zvayakareva, ivo vana chiremba vozadzikisawo zvavakareva.
Ko iyo vamwe vashandi vehurumende vari kuramba vachitsika madziro vaMangwana vachiti vanoda kuti vabhadharwe nemari yekuAmerica, zvingakwanisika here izvi?
ZvekuAmerica izvo ngatitosiyanai nazvo, hazvisi kuzoitika. Hakuna mushanda anobhadharwa nemari yekuAmerica nokuti mari yacho hapana. Hakusi kuti hurumende rungoomesa musoro. Mari yacho hapana. Saka hazvigone kuti tingati hurumende takupa vanhu mari yekuAmerica mwedzi wopera toti hatina mari. Unotevera hatina mari, unotevera 7 months tichiti hatina mari nokuti tisina, munhu asina kubhadharwa. Saka hazvibatsiri kuti tingaudza vanhu nhema kuti tinokupai mari yekuAmerica, iyo mari yacho tisina. Nokuti kana tisina gatina, nokuti hatitorina, hakusi kumboti tikuramba. Hapana mari yacho. Sekundofunga kwamunhu maona kana patwita patataura kuti maexports eZimbabwe yese ari around 300 million a month. Wage bill riri around 300 million emanzi. Saka ezi zvino ndatanga kuti vakupa vanhu ma US dollar. Tikura kuti tsungoti mari yese inobva uko. Ndo yatikuuya tipa vashandi. Hatina kana mari yekuhodha mushonga. Hatina kana mari yekuhodha mafuta ekufambisa dzimotikari nemaindustry. Hatina kana mari yevhi nekuhodha tumagesi tushoma tatichiri kuhodha kunze uko. Nezvimwe zvinji zvinotengwa kunze kwenyika.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vari parunare muHarare. Vatereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika. Vashandi vakawanda vachiti vave kuda kutambiriswa mari nemadhora ekuAmerica, uko hurumende ichiti aina mari iyi. Sezvo nguva yedu yapera, rekai tikusiyei muchiteerera nhau dzeIsindebele naStandekile Mhlanga. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.